mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 tiri muwashington dc Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonzi haisati yavhura maboda ayo. Vari pamulandigere vononga zvose nemuromo asi mari dzavo dziripo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zirezo utano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228 vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevasere 7,838 nezuro munhu mumwe chete akabatwa nechirwere ichi kumatebeleland north Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana matatu nevatatu 6303. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vari kushishikana zvikuru nekunetseka kuri kuitwa nevamwe vari pamujandigere pamusoro pemari shoma dzavari kutambiriswa izvi zviri kuuyawo panguva iyo Insurance and Pension Commission iri kuti pane vamwe vari pamujandigere vanosvika zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu 153,000 vasina kutora mari dzavo dzemujandigere Mari idzi dzinonzi dzave kusvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nematanhatu 196 million. Hurumende yakazivisa muna chikunguru kuti kwemwedzi mitatu yaizopo vari pamujandigere mari inosvika madhora makumi matatu ekuamerica asi mari iyi yange ichinetsa kuwana kubva kumabhanga. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti vakazotaura nevamabhanga kuti vari pamujandigere vawane mari iyi. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamwoyo kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Vashandi vanofanira kuziva kuti vari kutoshandira mbavha. Tingatarisa ufumi huripo munyika. Mabuildings ese akatomira. Ma 10 story buildings 20 story buildings akatomira akatengwa nemari dzemapenjeni asi tingabvunza kuti vanhu vakabhadhara mari idzodzo dzemapenjeni vari kupi vakawanda vakataurirwa kuti mari yenyu yakatorwa neinflation
Asi handi chokwadiwo here apa vamoyo nekuti kainflation yacho inenge yakati kwirei
Vanhu pavaibhadhara mari dzavo, mari dzavo dzaitenga mabuildings. Mabuildings acho iyo zvino ari kubhadharisa marentals neUS dollar. Asi munhu anoda kupiwa pensheni ari kupiwa 5 cents kana kuti ari kupiwa 20 RTGS. Hanzi ndiyo pensheni yako. Vamwe vanotaurwa kuti hanzi yakatopera. Yakarohwa neinflation mari yako asi building yacho iripo
izvi zvinorevei kunemi vashandi
sevashandi tinotoziva kuti tinoshandira mbavha vanotoramba kutipa mari zvokutambira kana tapa pamari dzemapenjeni kuti vatichengedere vanodibira ndizvo zvagara zviripo
Tiri kuonawo kuti pane kunetsana ukuru pakati pevashandi nevashandirwe nenyaya yekuti votambiriswa mari yakaita sei. Vashandi vachiti vanoda kutambiriswa nemadhora ekuamerica asi vamwe vashandirwe vachiti havana mari. Zviri kufamba sei?
Kune vamwe vashandirwe variku zvitambira kune vamwe vashandiri varikutobhadhara mari yekunze vamwe vanobhadhara chikamu nemari yekunze chimwe chikamu chibhadhara nemari yemunomu asi pane zvimwe zvikananda zvisingadi kupa vashandi mari yekunze ivo vachiwana mari yekunze
ko mungaziva sei kuti vanayo mari yekunze iyi
tinoziziva vavanotengesa zvinhu zvavo vashandi ndivo vanorisita mari idzodzo asi havadi kubudisa kana senti imwe chete yekunze yekumerica kuti vachibhadhara vashandi vavo asi isisu sezctu kana kuti isisu takamirira vashandi takatoti ndizvo zvatinoda whether vari kuda kana havasi kuda kana hurumende iri kuda kana haisi kuda
sei muchidaro
ndizvo zvatiri kuda nenyaya yekuti maketi haina kutibvunza kuti tinoda here kana kuti haisi kuda patinotenga mishonga tinochajwa nemari yekunze patinotenga zvinotibatsira tinochacha nemari yokunze zvese zvatinoshandisa paupenyu hwedu kumusika mutema mari vese vari kudaidzira mari idzodzo dzekunze saka ndizvo mari dzatiri kuda idzodzo
munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Miri vehurumende kumuganhu weBadge Bridge neSouth Africa vanonzi nezuro vakazivisa kuti nyika haisi kuzovhura miganhu yayo nhasi zuva riri kuvhurwawo miganhu yenyika yeSouth Africa mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vakaudzwa nezvadanho iri nezuro pamusangano wavakaita nevamiriri ava South Africa inonzi yakazivisa kuti yazovhura miganhu yayo nhasi izvo zvakapawo vana veZimbabwe tarisiro yekuti nyika yavo yaizoitawo zvimwe chete Studio 7 yakakundikana kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kanavo munyori mubazi ravo vaNick Mangwana kunyange hazvo nhare mbozha yavo yange ichirira ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaJuru
atambira nemwoyo unorwadza nemwoyo nekushungurudzika mukati sekuti tanga takagadzirira kuti sezvo kwane mwedzi yakawanda kudai vanhu vasiri kusenza tatitarisira kuti vanhu vochiwana cheuviri vochiwana pekutangira sezvo tatasarana nezororo rekrisimusi saka inyaya yatirwadza zvikurusa kuti hurumende yeZimbabwe haina kugadzirira kuti inge ichivhura mikova yayo kuburikidza nebhodha rakaita seBadge Bridge Border Post asiwo vachiti aiwa kumaairports vanoshandisa maairports vanokwanisawo kuti vange vachienda kuZimbabwe
zvikonzero zvipi zvapiwa nehurumende kuti inge isingavhurewo miganho yayo sezviri kuitwa neSouth Africa nhasi
vamiriri veZimbabwe vataurayivo kuti ivo urongo hwavo hwakasiyana neurongo hweSouth Africa hazvirevi kuti zvinhu zvinee zvaviswa nemutungamiriri weSouth Africa zvinosenza nekuZimbabwe vanomirira zvinenge zvatoziviswawo kunyika yeZimbabwe uye vari kuti Zimbabwe inotanga yagadzira mutemo unobvumira kuti bhodha richitanga kuvhurwa saka mutemo iwoyo vari kuti hausati wavepo
zvinokanganisa zvakadii mashandiro enhengo dzenyu tichiona kuti South Africa inenge yavhura miganho yayo asi Zimbabwe isina
zvichatikanganisa zvakanyanyisisa sekuti tane nguva tisingasenze tane mwedzi minomwe yese tisingasenze kana tichisenze tachisenze nenzira yakaoma isina kusununguka saka zvinotikanganisa zvikurusa uye imwe nyaya ndeyekuti pakazoiswa nemutungamiriri weSouth Africa kuti mabhodha achavhurwa isu takangoti vataurirana vapedzerana saka takabva tagadzirira zvakanyanyisisa vanohodha vachihodha zvinhu zvavo vakamirira kuti musi wahwanosvika vange vachifamba kutaura kuno kudai mabhazi atoungana munzvimbo dzaanotakurira vanhu aswera nhasi achimutswa mamwe aswera asina kutombodziniwa achiti mangwana kune mishita kurwa vanhu saka atiziye kuti mahours mashoma aripo kuti kunge kwakanyatsochena vachachinja mwoyo wavo here asi zvinhu zvinorwadza chaizvo kuti tatitarisirwa kuti tinge tichitanga kushanda kubvira nhasi musi wa 1 October.
Mune matanha muchatorawo here akafanana kana nekunyorerawo hurumende muchiratidzawo kunyunyuta kana kusatambira kwamuri kuita urongwa ihwo?
Mukoma Jonga, isu simba redu riri muvanhu saka tinodzokera kuvanhu tobvunza vanhu kuti vari kufunga kuti tingaita sei. Isu tongozvitora kubva ipapo tobva taita zvine chitaurwa nevanhu kuti tiite. Kana ari matanho haarongwe nesu, anorongwa nevanhu neruzhinji.
Mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera neZuro vakasangana nemutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa kuState House. VaChakwera vari kushanya kwemazuva maviri dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zvinofungira kuti kushanya kwaVaChakwera kune chekuita neSADC neAfrican Union vachiti masangano maviri aya anogona kuona kusagadzikana kwave muMozambique uye mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo Zimbabwe neMalawi dzine ukama kubva nyika mbiri idzi dzisati dzawana kuzvitonga kuzere, vanofungira kuti mamiriro akaita zvinhu muMozambique ari kunetsa dzimwe nyika munharaunda iyi. Naizvozvo nyika dzemuSADC pamwe chete neAfrican Union dzinoda kuona kuti zvinhu zvigadzikane muZimbabwe. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo.
Mukaona munhu achishanya uye ari munhu akahwina nekuchinjwa kwaitwa mutongo weSupreme Court uyezve angari mubato rinopikisa, inisu kuona kwangu pane muchiridzano nokuti totodziwa kuti basini raMaposa pane vakatumidzira nhumba dzavo mwechorapera zvikashabasi handi kungoti pane chavangofambira chete mhara zvinoitika muafrica havanoparadza mari, asi ini ndofunga kuti pane zvavafambira zvinofambirana nekutaurwa kuri pane nedambudziko remuzimbabwe.
Sokuona kwenyu munoona sokuti vaChakwera vati vanoda kuti vapindevo munhaurirano dziri pamusoro pezviri kunetsa muZimbabwe?
Kuneseka kuneseka kuMuzimbabwe and ngatizive kuMozambique kwaita dambudziko remaganda ngaaya emaZambique yacho. Saka tango tavunzwa kuti maamerican kwachitaura nezvazvo vachiita miyatingatinese tanoona kuti ajenda yavo papa ajenda kwacho pane zvinhu zvakati kuti zvakati zvichitaurwe, asi chikuru ndechekuti vamunangagwa semunhu anga achari kungoita nharo kuti muZimbabwe hamuna crisis and vanga vachitowandeza anova ari kuti hatiti South Africa kuti ngezvi chitaura. Ndoona kuti ine AU ingangodaro yangoti kuna vaChakwera inini semunhu achangohwina ende uye zve akabuda muopposition asi ari munhu akanga ari kunationalist party simbono ndikwai kuna vamunangagwa kuti ivo maonero avanoita inyaya yemuZimbabwe ingagadziriswa sei ndokuti kungoti munhu achangosemunhu akangogona akakunda ari muopposition hazvinyanyi kuita kuti munhu angari muopposition achipikisana namutarika oita ushamwari namunangagwa hazvingati hazvina kudaro. Ndofunga inini pane zvavakatakura zvichataurwa mazuva maviri aritero. Ndambofunga kuti kwaino kusina matoro asi tazvipa kuti kwendeuku kugona ari kufamba akatakura uchi mukushu rake.
Ukama hweMalawi neZimbabwe hwakakosha sei?
Zvichizana kwacho kwakati kuri kwako kwakanaka, asi kuzoti kuchizana kwacho kunokwanisa kunzi kundi
abo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tarisa ziruma pepa nau anasi. Zinlive.com inoti America iri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevashandi mushure mekunge hurumende yaratidza kuti inoda kudzinga mabasa varairidzi vari kuramwa mabasa ichivatsiva neavo vasina mabasa. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaita musangano nezuro negurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavima mushure mekunge gurukota rezvedzidzo yePrimary neSecondary vaKane Matema vataura pfungwa yekudzinga basa varairidzi vari pakuramwa mabasa. Daily News rinoti pave netarisiro yekuti vatungamiri veMDC vangangogara pasi vakataurirana kuti vashandi vose mushure mekubvutwa nevechidiki kwemuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House avo vanoti vanoda kuti bato ravo iri rive rimwe chete zvekare. Newsday inoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zviri kutya kuti urongwa hwekuratidzira kwezvizvarwa zveSouth Africa izvo zvinoda kuti hurumende yeSouth Africa idzinge vabva kure hungavakonzera matambudziko makuru. Zvizvarwa zveSouth Africa zvinoda kuti hurumende yavo itorere vabva kure magwaro anovabvumidza kushanda nekugara munyika iyi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Marari weStudio 7, aiwa tinoti makadi mese zvenyu zvese nevatereri vacho vese weStudio 7. Sisi matoshaisha kutaura imi, makushaisha kutaura sisi, tanga tichinzwa muchitotaura zvinenge zvinenge zviri nani, vanga vachititaurira apo tichinzwa vachitaura zviri nani. Zvino zvamakutaura sisi zvokuti vachamisa, vari kukanganisira upenyu hwenyu. Chamisa aita sei? Chamisa hana mhosva, munhu ari kutokanganisa upenyu hwenyu ndimunangagwa. Endai munofesana namunangagwa, notina chamisa sisi. Asi muri weZANU-PF ka, endai munoudza president wenyu. Chamisa ndi president wepati, asi president wenyika.
Hello, good evening. Yeah, I think vanofanira kuenda kuchikoro, not nekuti anzi MDC yati or ZANU-PF yati or government iri kuti chiizvo zvazvinakana basa rese. Chakakosha ndechekuti vanhu vaende kuchikoro, gore rakutopera. Rimwe gore richazotanga futi vana vodzokera kuenda kuchikoro here, hazvibude. Plus izvi hazvisi zvematongerwo enyika izvi zvekuti anzi Chamisa adai, munangagwa adai. Then on the issue yecoronavirus, yekuti vanhu vano ane coronavirus anopfuura but asina. Nyika yedu yakaora iyi. Papote papoka, unogona kunzwa kuti munhu wese ane coronavirus 6 years. And other thing, why vari kushandisa maus dollars? Ngavangobhadhara nemabhoni. Handiko Zimbabwe kwanogona kushandisa maus anobvepi nekuoma kwakaita nyika kudai ikoko.
Makadii pasi Studio 7 mairongera muri kuita anenge akati dhagwe zvishoma. Itai zvinoita kuti vanhu vakwanise kukrosa bhodha nyore, kwete kubhadharisa vanhu mazimari vanhu vanga vari mulockdown. Vanoiwana kupi mari yese nemari yekunofidha vana apa vanga vasingasevenzi? Bhodha ngarivhurwe. Iwayo matest ecovid-19 iwayo anofanira kudhonetwa negovernment free, vanhu vofamba zvakanaka. Ndozvoratidza kuti nyika yedu yakanaka, kwete kubhadharisa vanhu ivanhu vari kutambura on top of that movabhadharisa futi $60 sinearly 1000 rand yosiya munenge matotorera vanhu. Usadaro vanhu vamwari, tinokudai mese ZANU-PF neMDC, asi murongeki, tinoda kuti muite shamwari neshamwari naika.
Mangwanani akanaka paStudio 7, makadii zvenyu vapakuru vechirongwa mese. Zvitandinoitwa sei chirasha ndiri paJoburg, paJohannesburg, SA yapo. ko vanhu vanopirekovana namafoni kuti vangotaura zvavanoda papapa nhetsonyuro vasingazivi kuti chii chinoitika munyika chana chandawa chichitaura chichitee vachamisa vatiuraya nezhara vavharire mabhodha vanovharire mabhodha iye vanoti vharai mabhodha tofa nezhara ndizivi kuti takambo vachamisa itikwa tivhare bhodha riinini chamisa akavhara bhodha riini vanhu sangopa vana mafoni mani chana icho ngachindo chikoro chindodzidza icho vachamisa vavharai mabhodha vavharai mabhodha akamboti chamisa vavharai mabhodha ndiani atenda zvangu.
Hello Studio 7. Yeah, tada kutaurawo zvedu isinonzi Papa Shapiro Power. Tine paJoza apa. Ah, zviri kuitika kuZimbabwe uko zvinongoda kurongera bijana naika. Vada kubetserwa ruzivo nekuti kubatanidza kwavari kuita vanhu pabhodha kapa vanhu havatombozivana nekuti vari kutestwa kupi. Asi vanongonzi uyai muzobhadhara mari mava pabhodha ratova bhizinesi kairesi. Madi kungonzirawo vanhu dzidzidzo zvavanga vari mulockdown movabhadharisawo mari reasonable like $10 usa sezvo iri government government handiyo inochengeta vanhu here nhaye hama dzangu morerutsirawo vanhu vanhu vobhadharawo zvakareruka vofamba maup and down mari dzavari kuenda nadzo kuzimbabwe imo varitonotsveta mari munyika yezimbabwe forex yavari kuchenga because vanosvika vachitengatenga vachibhadhara maschool fees zvinomuka vatorera pabhodha moti vanobhadhara maschool fees neiko nhaye hama dzangu tinokudai chaizvo mapato ari kutonga iwayo asi toda kuti mugadzirise zvinhu chipota chinamatirana kuti vanhu vese varerukirwe nenyika yavo sezvinongoitawo kune dzimwe nyika kuti vanongonziwo vanotorwa matesti mahara sezvo vari pasi poutongi hwekasununguka pane kubhadhara $60 just imagine onzi wawanikwawo 16 na chirwere chachona $60 yatoenda mahara vana vaku tinofa nenzara kumba vedu wei musadaro hama dzangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Komishini inoona nezvekuronga gakava kana kuti madebates pakati pevanokwikwidza kuve mutungamiri weAmerica Recommission on Presidential Debates razivisa kuti riri kupamidzira imwe mirayiro inofanirwa kutevedzerwa neavo vanenge vachiita madebate aya. Izvi zvinotevera mushure mekunge debate pakati pava Trump veRepublican Party nava Joe Biden veDemocratic Party risina kufamba zvakanaka nechipiri. VaTrump vari kupomerwa mhosva yokutaura panguva iyo vaBiden vakange vachitaura uye vachinzi vakange vasingateereri kumukokeri wegakava iri. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio kwekare vanoti Commission on Presidential Debates ine simba rekushandudza zvinhu vachiti kana pakaitwa mamwe madebate vanotarisira kuti achave ari nani pane zvakaitika nemusi wechipiri.
Tingati zvandaita manya mamiri nerongo tichida kuona kuti papasina urongwa hwaitevedzwa hwokuteererana pamwe chete nokutaura navavhoti kuti izvi ndo zvandakamirira kuzoita makore mana anotevera kana ndichinge ndasarudzwa. Zvekare kukonana kwaiita mapresidential candidate vachivhiringana mukutaura zvinhu zvinobva zvaratidza magariro omuAmerica kuti ndo magariro aakaita kuvhiringana kunoita vakuru vanoda kutonga nyika ndokunge manirativhu anga ari kuitikawo mukugarisana kwavanhu umu tichiona vanhu vachiita mademonstration vachitadza kuteererana kuti chii chirikuta ura umu wangu pamanu kuzimata kutika na mumu akata ura chumezenza tuda wila naso azire kutinda haku mshiringa kutiasa taura bichita ura ze zime zakasha ata saka itika azizini zakafadivani wakawanda nipa asiru wa sekutivani wakuru wakadai vari kuku kujana pabasa guru wakadai vano sikapa ku kona anane zira zakadai pamberi te nika yose ya Amerika nipa asiru wa se sinu sakanyati sashaishi
vano ronga majipensi aya awana mitemo ya rene mira ero inofana kutevezwa nevano wanenga wachita jipeti
wale mitemo ya isha inotanga ya tota urwa wale nge wachitanga kufunzwa kuti nime mitemo ide kuti mwonumo ucha wana maminiti maziri zekare apana ulofana kufiringa umu achita ura ni mitemo imwe wale utofainila na mitemo yoyo asi batu ilawona kuti haa saka itika madeko zino na mime mitemo pa msoro saka ukuwe zera kuti zisa itika ase saka kufiringa na kwa itika madiko saka wangara nasi msangano wawa kati wacha wuna kuti wabuya ni mwe mkemu ere yokuti saka iti kasa iti kazi pasa wana wano firinga umumu olinga achitaura
pani harikushoro wa ere pa wabiri hawa pa katipa wa Trump na wa Biden pani harikushoro wa ere shukuru panyaya kuti debate ya ina kufamba shakanaka
urukunya nyokushoro wa mtunga milio nika wa Donald Trump nukuti chawakunya nyokushoro wa chikuru docho kutiva yifiringa wa Biden pa wane kwa chida uta ura kwengu wa zakareba shikare wa rukushoro wa kuti waitaza kuta ura waka tarisa kuti yifincha iku kwa atiri yisita ivuna yisiva no vota saka wainge wa kuta kuti vota udana na wa Biden imomo wachikuki tanawari wa mbili sinawari ma presidenti wa dibeta ya nga achiti wa iso wa kumba kutiwa kuti uchati iti ya zipi kita rise maziso tarise mkamera mtizi uta waranesu
iyo commission on presidential debate iyi ine simbara katini munya ya zema dibeta ya
ine simba cha izu nukuti ndivo vano zigabzira sose zineza tine tiso wana zia ndivo vano isamari kwa ziri saka ine simba rimwe randino wana ndiro kuti inogona kuti Mike iyo ya inenge ichitaura no munhu isiri nguva yake yekutaura inogona kudzimwa sokuti haazo nzwikwi na vanhu vanenge varimo haazo nzwikwi nesu tiri pa TV tichiona saka ine simba iroro rokutaurira munhu unenge ako kana ukadai tinodzima Mike yako yaunotaura naye futi
amunofunga inini kuti mamwe madibeta asaraya achabudawo zviri nani here pane zvatakaona nezuro
ndinoona kuti aro achabuda zviri nani chaizvo achabudirira zvekare nokuti ava vaikukwidzana ava vachandogara pasi kana vasina kunge vatogara pasi vachiona zvavakaita pamwe nokugadzirisa pavanoona kuti apa vavhoti havana kufara napo saka ngative netarisiro yokuti zviri kutevera zvinenge zviri zvinhu zvakarongeka zvino musoro mukati zvitine ichiwa
muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vari parunare kuOhio neStudio 7. Kanya Thomas Mafumo mukambukawo kanonzi Manzembe sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe inonzi haisati yavhura mapoda ayo vari pamudandigere vononga zvose nemuromo asi mari dzavo dziripo tashvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai necho zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.